Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 9/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City nezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva Justice Luke Malaba varamba kuti matare ari kukundikana kutonga mhosva dzeuori.
Vasala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazotsunga kudare muchapfuura zuva ra23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndo zvakaitika panguva iyi shoma shoma yapfuura iyi.
Muumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala votadza kumira pamberi pedare nekuda kwehurwere.
Munhu wese ane kodzero yekuchengetedza upenyu nekuchengetedza zviwanikwa nekuchengetedza zvivakwa uye nekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa.
Mafashamu emvura oparadza zvivakwa mune dzimwe nzvimbo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika Justice Luke Malaba vanoti matare emunyika ari kurwisa uori kunyange hazvo paine vamwe vari kugununguna kuti ari kukundikana. Vanoti pari zvino pane mhosva dzeuori dzinodarika 140 dziri mumatare uye dzimwe dzemhosva idzi dzakatopera kutongwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachiparura kushanda kwematare gore rino, vamanava vati uwandu hwenyaya dzeuori huri kumatare hunoratidza kuti mapurisa pamwe nevachuchusi vari kuita basa ravo nemazvo.
The common source of criticism received emanated from litigants.
Vazhinji vanochema-chema ndevaye vanenge vakundikana kumatare uye vanobva vati vatongi havagone basa kana kuti vane uori.
Vati matare anoshanda akazvimirira asingaudzwe zvekuita uye mitengo yavo inofanira kuremekedzwa. Vamalava vati kana vachuchusi vakaramba kuroverera munhu pasina humbo kumatare, mamwe mapazi ehurumende yakaita semapurisa kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission haafaniri kupindira munyaya idzi. Vaenderera mberi vachishorawo mamwe magweta ayo vati anoshoropodza matare.
It is regrettable conduct for a legal practitioner to go on social.
Hazvina kunaka kuti magweta aende padade mutande kana kutaura nevatori vachishora vatongi nekuti vapa mutongo wavasingafariri.
Vamalava vati vanofara kuti kushandisa michina yechizvino zvino pasi pechirongwa chavo cheintegrated electronic case management system pave kuita kuti nyaya dzitongwe nekukasika. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vaudza Studio 7 kuti vafara nechitsidzo chaitwa navamalava kuti matare anoshanda akazvimirira asi vati hapana chakaipa kuti munhu ataure kana asina kugutsikana nemutongo wedare.
Ndingati pagore rapfuura iri hatina kumbotsidza eni kana kunyunyuta kubva kunani including kuna Chief Justice kuti pane magweta asina kuzvibata zvakanaka kwavaitiza nenyaya dzekutsoropodza mitongo yabuda kumatare. Nyaya yekutsoropodza mitongo yematare I think inyaya iri yakakosha zvikuru because inoita kuti vanhu veruzhinji vave confident kuti kana vaenda kumatare nyaya dzavo dzinotongwa. Kana tisina kufara nazvo tine kodzero yekutaura nezvinhu zvatina kufara nezvazvo.
Muzvinafundo Love Momadhuku vaudzawo Studio 7 kuti magweta ane nzira yaanofanira kutaura nayo kana asina kufara nemutongo wedare.
kana uri gweta haufanofanana nemunhu ari kutugare hapo uri gweta taurawo zvekuti aiwa handina kugutsikana nechakati usangovambawo kuti aiwa munhu iyeye achonge akatengwa
ndozvakari kuramba
and pamutemo chaichaya magweta haafanota izvozvo nandaroti kana waita gweta wada kuita gweta ita zvechigweta.
Meya weguta reHarare zvakare vari gweta vaJacob Mafume vanoti zvinofadza kuti Judicial Service Commission inoda kuti Matare aende kunzvimbo dzinogara vazhinji uye kanzuru yavo ichavapa nzvimbo dzekuvakira Matare aya.
Tichange tichavapa land yekuti vavake makotsi pari zvino toda kuti tivape land kutafara, tovapa land kubudiriro, tovapa land kuhighfield. I land yekuti makotsi vanhu vasafamba vachipinda mumakotsi. Saka isusu seguta tiripo kubetsera makotsi, kubetsera majustice system nokuva provider pekuti vavakire vanhu vaite access to justice.
Vamalava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo, zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika aone kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vati Matare anotarisa kuti mutemo utevedzwe munguva yesarudzo, vachiti izvi ndizvo zvega zvingaite kuti munyika muve nesarudzo dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumiriri weZengeza West mudare paramende vaJob Scala vanonzi vari kurwara zvakaipisisa zvekuti vana chiremba vakurudzira kuti vambomira kuunzwa kumatare kwemasvondo maviri ari kutevera vachimborapwa. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipanya inotevera.
Rimwe remagweta yavaSkala vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti ana chiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vaSkala vari kujeri mukupera kwesvondo zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvo zvinotevera mashoko akaburitswa navaSkala akanangana negoredzva vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza dare kuti ana chiremba ava vakapakurudzira kuti vaSkala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashoma ari kutevera zvitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza dare.
Nemusi wemugovera watapfuura uye vaSkala vakwanokwa nemadhokta avo pamwe chete nemadhokta ekuprisons. Ana chiremba vakatenderana kuti zvechokwadi urwere huripo, urwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vaSkala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare muchitapfuura zuva ra23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndivo zvakaitika panguva iyi shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vaSkala nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavaSkala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzine penyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika yavati yakasiyana neyavaSkala avo vakanga vaudza dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuZengeza West vavanomirira vari kuda kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapa chikonzero chekutanga chekuti hapana mutemo chaiwo wakanyorwa unotaridza kuti zvingafambiswa sei kana zvitemo zvakadaro zvinge zvaitwa. Ukadare rikazotarisa zvakare rikati panyaya yavaChamisa yakatepfenyurwa panguva yazvaiitika nekuda kwekuti inyaya yanga yakatarisirwa nenyika yose. Saka yabva yati izvozvo zvasiyana nenyaya yavaSkala pakuti semaonero edare nyaya yaSkala haina kumirirwa nenyika yose, yakangomirirwa nevanhu vazvimashoma vanove 16,000 vanomirirwa navaSkala vekuZengeza zvakare vana vavo vari kuchikora.
VaSkala vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yebato reZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vaskala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi asi magweta avo ati izvo zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinotadziswa zvega mutumbi wamuzvare Ali kudzamara Vaskala avo vave nemazuva anodarika mazana maviri vari mujeri vabuditswa muhusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi kunze kwezvimwe zvikoro zveboarding kumasvingo nekumanikaland, uko kuri kutyirwa kuti kunogona kuita mafashamu zvinokanganisa vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi pane kupokana pakati pevarairidzi nehurumende kuti zvinhu zvanga zvichifamba sei kuzvikoro. Vamwe varairidzi vanoti vamwe vavo havana kukwanisa kuenda kuzvikoro nekuda kwekuti vari kushaya mari, asi hurumende inoti zvinhu zvinenge zvanga zvakagadzikana. Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vati vari kushushikana zvikuru nekuda kwekukwidzwa kwemari dzechikoro pasina kutaurirana sezvinokurudzirwa nehurumende. Kuti tinzwe kuti zvanga zvichifamba sei, tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, avo vanoti kuzvikoro varairidzi vachiri kugunun'una nenyaya yekuti mari dzavari kupiwa dzishoma. Kuti tinzwewo nezvinyaya iyi, regai tichiende kumutori wedu wenhau Nunurai Jena.
Mumwe mubereki ane mwana ari kudzidza pakutama, amai Joyce Matinyare, vanoti mari yave kudikanwa inoita madhora chiuru chimwe chete nemazana mashanu yakawandisa, uye vati vamwe vana vanga vasina kubhadhara vadzingwa.
So tichitanga kuwirirana vachiti vakuprivatisa, private school vari kuda 1.5.
Amai Matinyare vanoti vave kutotengesa midziyo yemumba sezvo vasiri kuda kuendesa mwana wavo kune chimwe chikoro iye ave kuda kunyora bvunzo dzeA level.
Titotenga matv kana tichitenga totengesa, but some of us we are stuck between Europe and that place. Ndiwa mwana waapasi wosumubvisa no ndiye ndomisa pane makonde with the prevailing situation. Ende tiva ticha wakutogara pano kwa kutopedzisa mbadhara mafizi wakuereza.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mubereki vaThomas Mbewe. Mumwe mudzidzisi varhosten Mutapa vanoti vaenda zvavo kubasa asi zvinhu zvakaoma sezvo hurumende isina kuzadzikisa zvayakavavimbisa.
Hongu zvikoro zvavhurwa nhasi uye zvevarairidzi vazhinji vadzokera kumabasa. Kunyange zvazvo zvakaoma nekuti chimiro chiripo ndechekuti vazhinji vedu mari dzemabhazi chaidzo dzokudzokera kumabasa hadzipo. Mari dzekutenga zvekudya zvavachanoshandisa vakamirira muhoro wavo mwedzi uno hadzipo. Uyezve mari dzekubhadharira vana vavo school fees hadzipo.
Nyaya yekukwidzwa kwemari dzechikoro dziri kunetsa muzvikoro zvekuti vamwe vabereki vane vana vanodzidza pakutama vakatoendesa chikoro chavo kumatare edzimhosva yepamusoro kana kuti High Court mushure mekunge chikoro ichi chafunga zvekuzvimiririra kana kuti privatization, zvakaita kuti mari dzechikoro dzikwidzwe kubva pamadhora mazana matatu emadhora ekuAmerica kusvika pamadhora chiuru nemazana mashanu kutanga kutore kutanga gore rino. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Association vabhani manokore vati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari pasina kutaurirana nevabereki. Izvi zvakatsinirwawo nemutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro pavakati votaura neStudio 7.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo. Tiri kunzwa kufara chaiko nekuti vana vakawanda vakwanisa kuenda kuchikoro, uye varairidzi vanga varimo muzvikoro vakamirira kutopa dzidzo yemhando yepamusorosoro, hatina kuona kana kusangana nemhirizhonga. Vamwe vabereki ndivo vachiri kungomhanya mhanya vachiedza kutsvagawo nzvimbo, vamwe vachiunzawo kuchikoro vachiita sei sei. Ndofunga ndodavira kuti panopera vhiki rino zvese zvinenge zvanyatsotsetseka. Vana vachinyatsodzidza zvakanyanya.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti vamwe vadzidzisi zvikamu 50 kubva muzana havana kuenda kuchikoro sezvo vasina mari dzekufambisa, uye vana zvikamu 30 kubva muzana ndivo vaenda kuchikoro nhasi.
Zvikoro zvakundikana kufura shure mekunge varairidzi nevana vakundikana vese kwevaripo. Tichitarisa maprofits ayo anga asina kuafektwa nese tinonyanga yakapiwa warning. Tichitarisa eiti acho mamwe asiri manyika redu nemasvingo taona lina attendance iri very low kusvikira vana vanosvika kuma30% ariyo aatenda kune chimwe chikoro. Asi varairidzi vazhinji vakundikana kuenda pachikoro. Zvikoro zvatataura kana paenda vana varairidzi.
Kunyange hurumende kubudikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakavimbisa gore rapera kuti vana vachaenda kuchikoro pachena gore rino, izvi hazvisi kuitika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hapana nyaya yekuti chikoro mahara sezvo hurumende ichizongokwidza mari dzemichero kuti ikwanise kuwana mari iyi.
Chokutangisisa panyaya yefree education apa zvakakosha kuti tijekese kuti pachokwadi chaipo hapana chinonzi free education, nekuti kana makati mwana wese weprimary ngaaende kuchikoro asingabhadhari mafees. It means pane maexpenses anenge aincurred and maexpenses eyayo anozokuda kunge achibhadharwa. Saka pane anozongobhadhara kazhinji, mataxpayer ndo anobhadhara kuhurumende inopedzisira yakukwidza mataxes.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya yemamiriro anga akaita zvinhu muzvikoro sezvo vandoro vati vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvekurima nerenjodzi kana kuti Civil Protection Unit ari kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira mafashamu emvura ayo akukura zvimwe zvirimwa kumwe nezi mudunhu remasvingo, uye kuparadza matenga ezvikoro kubhuera nekunkai. Vari munzvimbo dzakaderera ndivo vanonzi vari mudambudziko guru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro nematunhu mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo.
Nyaya dzemadisasters inyaya dzinobatwa nebazi recivil protection, asi munhu wese ane kodzero yekuchengetedza upenyu, yekuchengetedza zviwanikwa, yekuchengetedza zvivakwa uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa. Naizvozvo inini sadevelopment practitioner ndinoona zvakanyanya kukosha kuti kunyanya varimi vanofanira kuva vari alert kana kuti vakangwarira dambudziko irori, nekuti madisasta iyaya mafashama iyaya ari kutaurwa neDepartment of Protection ane dambudziko guru kwazvo kunyaya dzefood security, kunyaya dzezvipfuyo.
Zvinombokonzerwa nei kuti kuzoita mafashamu kudai?
Mafashamu tingati ndo atingati maresults emacyclones zvikonzerwa nekushandurwa kuita mamiri ekunze, rekuti mhepo mpengo dzinongouya, madutu mpengo anongouya, mhepo idzombura mpengo dzidzodzo dzinongoina kuda kwekushandurwa kuita mamiri ekunze. Tikatarisa the root cause the climate change, tichaona kuti nyaya dzemaindustrika nemadeveloped countries zvavari kushandisa maindastri yavo, kuona zvakare nyaya yeglobal warming ichipfinyidzwa nenyaya iye yekuparadzwa kwemiti. Zvakare ingati indastri ndo inyanyanya kupa dambudziko irori.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti veruzhinji munoona vaine ruzivo here rwakakwanira kuti wa gare waka zvichengetedza munguva dzakadai.
Ya, jetika nite kuti dambudziko rema flagi rinobata vanhu vari panzvimbo dzakasiyana. Zvimwe zvinhu zvacho zvinobuya vanhu vakavarairwa, vamwe vanogona vane rudzi rushoma. Asi panyaya idzi dzakakosha kuti vanhu vedu varambe vachidzidziswa nguva nenguva. Midziyo panyaya dzemaflagi nenyaya idzodzi rwakakosha. Hatigoni kuti vanhu vane rudzi rwakakwana kana kuti havana rudzi rwakakwana. Asi basa remunhu wese, ibasa reprivate sector, ibasa rehurumende, ibasa remaNGO, ibasa revanhu vane rudzi nezvazvo kudzidzisa nekuyeuchidza. Mumwe waugere naye kuti nyaya yemaflagi, nyaya mutengo iyoyi idambudziko, munhu ngaagare akaangwarira uye akatarira chii chiri kuitika.
Saka chenjedzo yamungasiyirewo veruzhinji ndeyekuti kudii vakanjengo.
Naizvozvo varimi vedu vanofanira kugara vakavhura madziso uyezve vakatarisa zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo. Vanofanira kuramba vakateerera mashoko eunyanzvi, mashoko echenjedzo anobva kuhurumende kuburikidza nesangano reseed protection. Saka anodayira kuti makore apfuura takatanga dambudziko irori kumanyika neprovhinsi, cyclone idai yaparadza zvipfuyo, yaparadza zvirimwa, yaparadza upenyu hwevanhu. Saka nyaya yemadisasters inyaya yakakosha kuru munyaya dzebudiriro.
Avo vangwari nyanzvi mune zvebudiriro yematunhu vaNicholas Kanjengo vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, nepfenyuro yeSABC News yati zvizvarwa zveZimbabwe zvina zviri pakati pevanhu vasere vakafa mushure mekudhirikirwa nemugodhi kuDrykop pedyo neLimpopo nemusi wechishanu kuSouth Africa nekuda kwemafashamu emvura. Vamwe vakafa chizvarwa chimwe chete chekuSouth Africa nezvitatu zvekuMozambique. Mugodhi uyu waicherwa zvisiri pamutemo.
Chirongwa ichi chiri kuuya vana kuAmerica, chirongwa chagara chichiitwa makore ese awa. Chinorongwa neUS Embassy yekuno kuHarare kuZimbabwe. Vanotsvaga vana vari muutungamiriri vatingati leadership kumateacher institutions kwedu. Ndivo vavanofaridza vavo kuti vaende kuAmerica vanodzidza maringe nezvefisic education, mamiriro ezvinhu munharaunda dzatinogara dzakasiyana siyana. Saka denzi rekuenda kuAmerica nderekuti vanodzidzawo kuti America senyika yakabudirira ndezvipiwo zvatingadzidzawo tikakopawo tikadzoka kure kunyika kwedu tikazvishandisa zvakakwanisa kuti nyika yedu isimudzire. Saka chirongwa chakagara tichiita makore kubva nyange 2014 ndipo takatanga kushanda neUS Embassy ichise organization yefemale student network. Vanga vachingotibatsira kuti tivabatsire kutsvaga vana ivava especially vasikana vafemale student vatinofanira kushanda navo. Saka uchaona kuti izvi zvinezvi takutosanganisa kunyange nevakomana nekuti tine chirongwa chatakatanga kuorganization chinonzi chemamale champion. Saka takusanganisa vakomana nevasikana avo vane taridzira kana kuti vane potential yemaleaders yemaleadership skills kumateacher institutions yavo. Vana ava vanofanira kunge musecondary year kuteacher institution vatovapa attachment pakupinda mthird year. Zvinoitirwa kuti kana vachinge vazodzoka, pavanodzoka kufinal year yavo vagozouya vachikwanisa kuimplimenta zvavanenge vadzidza kuAmerica zvira vachisimudzira dzidzo yemuno muZimbabwe maringe zvakanyanangana nebudiriro nekusimudzirwa kwevadzidzi mumateacher institutions vachibatsirana zvakare nemaunivhesities nemakolleges edu. Saka chinonyanya kubatsira kana kuti chinonyanya kunangana nevana vari kumaunivhesiti.
Pari zvino vana vangani vakwanisa kunge vari kuenda kuAmerica uyezve vari kuenda kupi nekupi?
Pari zvino ndichati ndakatarisa seorganization yedu tingati tane more than 30 mastudents ataendeka kubva muna 2014 nandiritaura. Saka zvimwe chiro chiri gore negore yeorganization yedu inowana vana kana kuti vatatu kana kuti vashanu vanoenda vakamira organization. Asi zvinoreva kuti muZimbabwe munomu tinotiwana mastudents kana tikatarisa Zimbabwe maunivhesiti ari muno mastudents anogona kusvika kana kuma 10-15 vanogona kuenda vakamirira Zimbabwe. Uye chirongwa ichi chikazi hachibate Zimbabwe chete, kunyika dzakaita sana Mozambique muSouthern Africa imomo makolleji nemaunivhesiti yayo anowana vana vachienda. Saka ndingati nhasi vana vanga vachienda vataperekedza vana 4 ndivo vanga vachienda vakamirira organization. Saka tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chiri kuramba chichisimudzirwa chichienda kumberi uyezve vari kutsanganisira kuvakomana kuitira kuti pavanodzoka zvinobatsira organization yedu kuti muti saka vachanga vari kusvika muna February ikonge kwavanenge vari kuAmerica vachidzidza zvidzidzo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe muzvare Evanice Munando. Avo vanoti vari kufara sezvo vadzidzi vana vari pasi pesangano ravo rinoshanda nevadzidzi vari muzvikoro zvepamusorosoro vakwanisa kunge vari pakati pechikwata chasimuka munyika nhasi chakananga kuAmerica kunoita zvidzidzo muzvikoro zvemunyika iyi muchirongwa chiri kukokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Zimwe nyanzvi munyadzi zveutano munyika dzinoti dziri kuwirirana neongororo dziri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica pakuongorora vamwe vanhu vari kuramba vakatarisana nekusamira zvakanaka kweutano hwavo mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Dambudziko iri rinonzi Long COVID uye Journal of the American Medical Association yakaburitsa gwaro rezvarakawana muongororo yakaitwa munyika dzakawanda. Mutore dwe nau ropafadzo mapimidze anotipanya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadzi zveutano vachiongororawo nyaya yechirwere cheCOVID-19 muzvare Lansi Moyo vati hapana ati ave neruzivo kuti zviri kufamba sei pakuti munhu arambe achirwara kwenguva yakareba kwete mavhiki maviri anotarisirwa kuti ange apora.
Yatinoti long COVID ndezviya zvaizwa munhu paairwara chirwere cheCOVID zvinozongoramba zvichienderera mberi kunyange iye asisina chirwere, zvakafanana neyatinoti shortness of breath kana kuti persistent and coughing munanoramba chingokosora kana kuti mapapu anononoka kupera mvura yevamwe nekurecover ndozvatiri kutaura kuti izvo zvinoramba zviri pamunhu vamusoro wakanyanya panimwe nguva kana kuti kunzwa kushewa appetite mumukanwa kana kungonzwa kupira simba yatinoti excess fatigue. Saka tingadifika kutaura muchidimbu zvakare pamusoro pekupora from long COVID zvinongotora nguva yakasiyana siyana zvichienderana nemasikirwe nemabarirwe akaita kwa munhu.
Muzvare Moyo vatiwo
pari zvinhu hapasati pane test inoitwa kuti zvionekwe kuti munhu ane long COVID, asi munhu akamborwara neCOVID anenge achinzwa zvinenge zvakangofanana nemunhu ane chirwere cheCOVID asi iye anenge asisina zvake utachiona. Vamwe vanogona kuva nemubvunzo kuti can long COVID, long COVID inokwanisa kuuya ichienda here? Hongu, long COVID inokwanisa kuuya ichienda. Kubatwa nelong COVID hazvinei nekuti wakamborwara neCOVID kwenguva yakareba.
Vaendera mberi vachiti nhomba dzeCOVID-19 hadzidzivirire kurwara neCOVID-19.
Long COVID inobata vanhu vakabaiwa nhomba yeCOVID. Nokuti nhomba yeCOVID haidziviriri munhu kuti asabatwa neCOVID, asi nhomba yeCOVID inodzivirira udzamu hwemarwadzo anoitwa nemunhu kana azobatwa nechirwere cheCOVID.
Mumwe akambobatwa nechirwere cheCOVID-19 amai naMatrai Felicia Mutemwa vaudza Studio 7 kuti kubva zvavakabatwa nechirwere ichi muna chikumi gore rapera utano hwavo hausati wadzokera panzvimbo.
Musana unorwadza still nechifuva chinouya asi hachisi hacho chiri serious. Chandinongotaura ndechekuti handichisiri uya munhu aive zvandaive ndiri before COVID hazvisizi izvo zvandiri manje.
Vamwe vari kusangana nematambudziko pautano hwavo mushure mekumbobatwa nechirwere cheCOVID-19 ndiva Malvin Tarisai Mudyiwa.
The first 2.5 months ndairwadziwa ndichivaviwa zvokuti ndashaya kuti ndokonya papi muviri wese waivava. Kubva izvozvo ndakaita constipation zvinoreva kuti izvo ndanga ndichitadza kurelisa mabowels angu zvakanaka. Ndainzwa kakuneta chinzwa zvazvakangosiyana chinzwa mutumiri wangu au wakasiyana nezvavanga uri mazuva apfuura. Izvi zvakaitika kusvikira mwedzi yandingati mitatu kusvika muna December.
Ongororo yakaitwa neJournal of American Medical Association inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% vane chirwere cheCOVID-19 chisinganyatsopere mumuviri kana kuti long COVID vanogona kunge vakarwara zvishoma neCOVID-19 pakutanga kutapurirwa kwavakaita. Asi ongororo iyi inoti vanozoramba vave kunzwa kuneta, tadza kufema uye kutadza kunyatsofunga zvakanaka vachikanganwa zvinhu zvose zvinokanganisa magariro avo. Munhu ane long COVID anonzi anoita seakakuvadzwa njere kana kuti traumatic brain injury. Madzimai akawanda ndiwo anonzi anoita dambudziko iri kunyanya kudarika varume nevana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
vatereri musakanganwe chirongwa chedu che live talk umo tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musure nhau zvakare mutongi mukuru wematare Justice Luke Malaba voramba kuti matare ari kukundikana kutonga mhosva dzeuori mutungamiri wezengeza West mudare reparamende vajob scaler votadza kumira pamberi pedare nekuda kwehurwere tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 9 zivandlela 2023 mu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente uMnumzana Job Scaler. Ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba wamaviki amabili alandelayo ngoba engizwa kuhle.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals nesikolo into zangkhona zisibela nzima. Okwamanje xa kunje so into zikhwelile asikwanise ngemali esiyitholayo asikwanise ukuthi siyenze into abantwana bebaningile.
Namhlanje izikolo zivuliwe ezweni lonke kodwa abazali abafundi nababalisi bekhathazekile ngesimo esisezikolo inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo. Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 variant olumemetheka ngesiqubu esikhulu ukwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kule South Africa solutshiye abeZimbabwe abasebehlala kulelo lizwe bethukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli wezengeza wese edalele eParliamente uMnumzana Job Scaler ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kwamaviki amabili alandelayo. Amagqwetha akhe atshele umthethwandaba ukubana odokotela bejele labakhe bacabangela ukubana angabe iselomkhuhlane wemvukuzane. Umlandolo Zindlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshe eHarare lapho umthethwandaba akade usizwa isinqumo kusicelo sakhe sokuba intethela izindaba zivunyelwe ukufaka ebulenjini ukuqhubeka kokuthonisiswa kwakhe i-live streaming. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi odokotela bakahulumende labakaSikhala bacabangela ukuba uselomkhuhlane owemvukuzane.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umantshi Mareva Nazokofa uphe isinqumo sokuthi akudingeki ukuba udaba lukaSikhala luthoniswe lubukelwe nguzulu wonke ebulenjini.
The court refused to accede to the request for live streaming of proceedings. Firstly, it indicated that there is no written law that specifically authorizes it to determine the issue of live streaming.
Isikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Siziba uthi bayadana ngendlela uSikhala aphethwe ngayo.
Le nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizweni ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lilenkinga in terms of the independence of the judiciary ngenxa yokubana u-Honorable Scaler ngumuntu okwakufanele phiwe ibhewu ngendlela esemthethweni kudala kodwa ke lokhu bencindeze.
USikhala wethethwa icala lokuthotshezela udlakela kwezombusazwe enyatsime kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe LA Citizens Coalition for Change, uNkosazana Mobblessing Ali, ngabanakekelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF omunye wabo kungumnumzana Pius Jamba Mugandi osewavuma lokuvuma icala lakhe emthethwandaba. Ubemele eqale ukuthonisiswa usikhala ngolwesithathu kodwa amagoda akhe athi ulakho kungenelisi ukuba khona emthethwandaba ngenxa yomkhuhlane osumehlele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngindondolozi Ndlovu.
Namhlanje izikolo zivuliwe elizweni lonke kodwa abazali, abafundi lababalisi bathi bakhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo, lempahla ehlukeneyo edingakalayo yona engasafinyelelwa ngabaningi kungenxa yomumo womnotho omimanzonzo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi abenelisanga ukubuyela ezikolo namhlanje ngenxa yokwehluleka kwabazali ukuhlawulela indleko zonke zemfundo ezigoqela amayunifomu lamabhuku. Unkosikazi Mildred Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usehlawulele ingane yakhe esikolo kodwa kalamali yokuthenga amabhuku lokunye okufuneka esikolo.
Hayi, imali ayikabikhona kathesi, but hayi list sibe siphile ukuthi sokufunakala sisiyaqeda inyanga yanaleyi kuyazokumela umntana ebe eselamabhuku akwanileyo.
Abanye abafundi baxotshiwe namhlanje bevula ngoba bengahlawulanga ifees okuchazwe ngunkosikazi Prosperity Nyathi.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwa na ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals lesikolo, into zangkhona zisibela nzima. Okwamanje nxa kunje so into zikhwelile, asikwanisi ngemali esiyithola, asikwanisi ukuthi siyenze into abantwana babanikelene.
Omela amalungelo oluntu umnumzana Vumani Ndlovu uthi abafundi emaphandleni labo babhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukusilela kwababalisi.
Eqinisweni abantu kabenelisi ukuthi babhadale kakhulu nxa sikhangele emakhaya, inengalisebenzi abalamali yokuthi babhadale ezikolo, sikhangele futhi lendlala ekhona yiyo enza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bathole imali zokuthi bahambise abantwana ezikolo. Uyafumana ukuthi abantwana abaningi bamile lonyaka ukuthi bahambe ezikolo bebaza kuma ngendaba zokuthi abazali babo kabenelisi ukuhamba. Nxa sikhangelwa ababalisi, ikakhulu izikolo zemakhaya yizo ezisuka zibe-affected kakhulu ngoba nababalisi kumele begade besuka endaweni laphakade bekhona, iningi likhala ngokuthi kalilamali yokuthi bahambe bayefinyelela ezikolo.
Omela ababalisi emakhaya kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Themba Kuye Moyo uthi bakhangelele ukukhalala umsebenzi njengoba izikolo sezivuliwe ngoba iholo lingeneli.
Sezwa amanga amaningi uhulumende athele wona ngokuzama ukusinikeza umholo oyiwe siwufunayo, amanga okuthi uzabhadalela abantwana bababalisi ifizi, amanga okuthi ilizwe liyayenza isurplus. Wonke amandla amanga lawo nxa sikhangele u-2023 asinikeza intshukuntshu yokuthi uJanuwari eqala ngona silenhlelo esesizihlelile. January sithi bhunje, siyagcwala izitarada, siyagcwala ku-social media, siyadikitsha, sifuna i-$540.
Umongameli weZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi bakhangelele ukuvula emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa bazafunda nzima ngoba umnotho welizwe unzima kubazali abayibo ababahlawulela ezikolo.
Sinehlupho eziningi ezijula lowo mnyaka esidlula kuwo ngoba indaba ze-school fees ade sikhuluma ngazo unyaka sozawaphela zingalungiswanga. Ngikhuluma nje i-University of Zimbabwe ilokhu isiya e-court ihambisa isikolo ngendaba zonke ze-school fees, okutsho ukuthi siyaze sifike unyaka ozawusufikile indaba leyi ingakalungiswa, and siyazi nje vele ukuthi wonke umnyaka oqalisayo bayakhweza isikhofisi. So phezu kwalema lathi sikhala ngayo ukuthi ningi bazakhweza futhi.
Kulandela ukuma manzonzo kwezomnotho ezweni, uhulumende sethembise ukuba kuqala lonyaka uzahlawulela abafundi ezikolo eqala emaphandleni, kodwa iningi lithi alimethembi uhulumende ngoba eceleni esehluleka uholisa abantu iholo elenelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lwezemithethandaba luqalisile umsebenzi walonyaka namhlanje. Umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba uthi lanxa uzulu ikhonona ngokuthi imithethandaba kayenzi lutho ngendaba zenkohlakalo, bona bahlezi besebenza katalala ngokwenza konke okusemandleni abo ukuba bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo bajeziswe kanzima. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umalaba uqhubeke esithi amadale asebenza ezimele engelabo ezombusazwe abawatshelayo okokwenza, kodwa wasola amagwedi atshona echothoza imithethandaba lapho engathokozi ngezinqumo eziphuma kiyo. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi okungenza imithethandaba ukulwisana nenkohlakalo. Umnumzana Nkosikhona Ncube ngomunye olo mcabango onje.
AmaNgisi athi justice delayed is justice denied. Lokho kusitsho ukuthi ukuthethwa kwamacala kungekela ukuthatha indawo ngesikhathi esesiphangephange akushiyananga lokuthi akuthethwanga lelo cala. Ngokubona kwami ukuphuza kokuthethwa kwamacala amayelana leze corruption akushiyananga njalo lokuthi la macala kathethwa in the first place. Singananzelela silama high profile cases eZimbabwe la.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ebhedi Mpofu othi kumele abantu bancedisane nemithethwandaba ukulwisana nenkohlakalo.
Besicela ukuthi amakhothi enze ngesikhaphakhapha kumbe ngokuphangisa into indaba ezihlanganisela into ze-corruption. Besicela ukuthi bezame ukulwisa sibili i-corruption ngoba i-corruption yiyo ebulala ilizwe lethu. Ilizwe lethu lehlile ukuphumelela ngokuya phambili ngendaba zabantu abalobudlelwane njalo abagreedy abafuna ukudla bodwa. So sicela ukuthi bephangise ngendaba ze-corruption, bephangise ukubopha abantu njalo bengayenzi i-cash and release, bengabopha babophile.
Umalaba uqhubeke esithi njengoba ilizwe libhekane lokhetho lonyaka, kuqakathekile ukuthi amabandla ezombusazwe alandele yonke imithetho yokulondoloza ukuthula elizweni. Uqhubeke ethi ukulandela komthetho yikho kuphela okungavimba udlakela ngesikhathi sokhetho ukuze lwenziwe kulokuzinza elizweni njalo lube ngolukhululekileyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Bathi uthele abantu eZimbabwe kulandela ukutshaywa kabuhlungu kwamalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacwatshengelwa ukubana ngabebandla leZANU PF. Ibandla elibusayo lona lithi kalazi lutho ngabatshayi abantu abambalwa eMrewa abatholakale besemhlanganweni webandla le-CCC. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Bazonde baganuni wabo abakumabandla aphikisayo abathi ukutshaywa kwamalunga e-CCC uveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa eZimbabwe lonyaka. Kubandla le-MTCT uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kalandeli imithetho yelizwe.
Into yokuthi kulabantu abatshaywayo eZimbabwe abantu baze babe lezibindi zokuthi lokho bakwenze befake kuvidiyo ngamafoni abo kuyatshengisela nje ukuthi ilizwe lakithi lisengozini yokuphunyuka ezandleni zomthetho, kugcine nje sokusemahlangeni kusenziwa nguhulumende okhona ongaphi izijeziso ezeneleyo ebantwini abenza into ezinjalo. Kodwa sibona ke abanye bebotshwa behlala isikhathi eside bengazange bathonisiswe, bengazange benze into efana nalale nje engekho ngitsho eduze kwakulokhu esikubonayo. okokuthi ke labo bantu abachayayo ngabantu bezombangazwe abe politics abamabandla aphikisa uhulumende khona kwenza lokho kukhweze kakhulu engathi ukudana kumbe ukungahlaliseki kwabantu
uDube uDukuza xoxozela okumangalisayo eZimbabwe isikhathi sokhetho
siya khona kuntando kayiphikiswa sibuyela emuva lapho esavela khona ngesikhathi sikaMgabe siyabuyela nje singagcina sesiyefika la kubo ground la kubo Garikai la kuphi ebe sicabanga ukuthi sesidlule ebe sisizwa ngohulumende nalokho sithi iSecond Republic ichiyene kakhulu kulalokho kade kukhona kodwa hayi lokho kwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi lapho esiya khona yilapho esivela khona akula mehluko kusayi ibandla linye libusayo kusalisiko linye kusayi indlela nje yokubusa eyokuthi umuntu uyafaka uswazi nxa kuyikuthi kavumi lokho abakuchoyo
lokho kusekelwa ngumnumzana Evangelina Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Udlame silubona elizweni lonke luqondiswe kwabe opposition lulenjongo yokuvimbela abantu ukuthi bakhethe bekhululekile ngokhetho luka 2023. Ngakho ke ukhetho luka 2023 asoze lube lukhetho olukhululekile ngokuba lonke ukhetho lapho okusetshenziswa khona izinto ezingekho emthethweni kunye nokwesabisa lokutshaya abantu lezinto ezinjalo alukhululekanga lubi ngolukhululekileyo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu beZimbabwe lomhlaba wonke jikelele ungasoli nje kuphela kodwa uthathe izinqumo eziqinileyo ukuthi kuvinjelwe udlame phakathi kwelizwe ikakhulu siya ku 2023 election kubuye njalo laba abakhangele ngomthetho kunye labezekhi babona ukuthi labo abenza udlame bayajeziswa ngendlela enkulu kakhulu
kodwa abakubandla lezano PF party abazilutho ngabantu abajayeka buhlungu amalunga SCC omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule okubandlaleli
izano PF yona njengebandlela lelo ukukhulula ilizwe leli kambe ingazi recorder abantu bengazi recorder bechaya abantu kanti pho nxa kungeyibo bezano PF bazi recorder bese benika iopposition pho babe ngabantu bezano PF bonabo khona njalo abe SCC nxa kade bezi recorder bebe recorder njani bona bechaywa asikuxwayisiseni sikukhangeleni ukuthi kanti vele khona silo kuyinto lokhu kule khanda lomsila yini mina umkhanda lomsila wakho angiwuboni kodwa ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi kule sokuvamile ukuthi nxa kusiya kuzayenzwa i-review yama sanctions ezidera ngale e-America kube lezinto ezinjengaze nezenzakalayo eziveza ukuthi abantu bangcolisa ibandla lezano PF kuba khona kakhulu sikubonile ngesikhathi esidlulileyo indaba ezinye ezinjengazabo magumbeyi lokunye okwenzakeleyo sikwaziyo sukonke ukuthi amapolisa ayiyo akade ekhangele ukuthi umsebenzi lo uyenzakala wenzakala njani yikho engithi mina nxa ngikhangela kumele sikucubungulisise kakhulu gifts sibe lomqondo ojulileyo kakhulu nxa sikukhangela kuyinto lokho ukuthi mhlawumbe kunesandla sokuganga phakathi ngoba nxa usithi wena umuntu kade chaywa wakade recorder mbani umuye umuntu kade chaywa hayi mina ndo so ngithe ngukhangela ngakubona ukuthi hayi mhlawumbe inqeme mhlawumbe kulokunye asinikele amapolisa ithuba lokuthi baphenye udaba lolo baphume lakho abaphuma lakho amapolisa akayenza umsebenzi wawo baphumele into eqondileyo mhlawumbe kungasincedisa ukuthi kusilamulele emumeni nalowo khona ngoba nxa sokufika isikhathi sokulanda isikhathi sokhetho lapho esinjengasenesi labo kuvela khona izinto ezinjengazenezi
loba bephika abakubandla lezano PF iningi labaphikisayo bathi konke lokho kuveza ukuba uhulumende kamnakagwa ufana xathu nokwamuyi uRobert Mugabe bathi amalunga ebandla lezano PF kawavumi ukuba akahlameza uZulu loba engabanjwa xhaka ekwenza ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umsakazo we-SABC News ubika ubana kulezi dumbu ezithobaminembili zabemba okungekho emthetheni ngemva kwezitholakale ngemva kwengozi yokudilikelwa komunye umgodi owemba i-chrome e-Dryhoop esigabeni seLimpopo kwele-South Africa. Abane balabo abafileyo babikwa beyizizalwane ezeZimbabwe. Umongameli Joe Biden wele Melika Usekwethekeleleni kwele Mexico emhlanganeni owe North America Leaders Summit okhangelelwe ukungenwa ngosowabo Andres Manuel Lopez Obrador wele Mexico lenhloko kahulumende ele Canada umnumzana Justin Trudeau. Lomhlangano okhangelelwe ukuphatha indaba ezokuguquka komkhathi ukusebenzelana kwezomnotho kanye lokuvimba imisebenzi yokuchaphiswa kwezidakamizwa emngceleni. Umongameli Macky Sall wele Senegal wethekelele lapho kwenzakale ingozi yebulele yabantu phose amashumi amane 39 kwalimala abedlula ikhulu eyokungqikilana kumabhasi amabili ngenkabazo yalelo lizwe. Uhulumende wazise ngohlelo lwensuku ezintathu zokulila abafele kulingozi. Uhlobo olutsha ole COVID-19 variant olumemetheke ngesiqubu esikhulu okwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kwele South Africa selutshiye abeZimbabwe bethukile besesabela ukuvalwa kwamabhizimusi okungatshabalalisa imisebenzi yabo lenhlelo zokuziphilisa abaselelazo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko owethulwe kukhasi leTwitter inhloko yenhlanganiso yeStellenbosch University Network for Genomic Surveillance in South Africa, umnumzana Tulio D. Oliveira, EXBB.1.5 variant ememetheka okwelangabi isingenile eMzansi. Umnumzana Oliveira uthe itholakala egazini abalihlole mhlaka 27 Mpalakazi. Ngokutsho kwenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, i-XXBB.1.5 luhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka okwedlule yonke imihlobo esike yaba khona. Okwakhathesi akukabi khona umehluko omkhulu osuthe wabonakala phakathi kwemikhuhlane lezimva ezibangelwa yi-XBB.1.5 xa kuqathaniswa lezinye ezibe khona. Lesi simemezelo sesitshiye ukukhathazeka kuningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa abasanda kubuyela emisebenzini bevele ekhaya lapho abadle khona ikhisimusi lomnyaka omutsha lesihlobo labangane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi besabela ukuthi nxa kungabuye kuvalwe uhamba lamabhizimusi imisetshenzana asebeselelayo iza kuphela du.
Kuzoba nzima ebantwini ngoba sibe sesingani sibanconywana sesihluma kancane imisebenzi ngathi bisingani yavula eminye kodwa masokunje sokuzoyenza again ukuthi abantu kube nale zinto zokuthi eminye imisebenzi kuyavalwa kwenzwani abantu simise imisebenzi.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khuleka Ntube.
Kuyethusa kakhulu lokho esikuzwayo ngoba yesi besidlulile ngesikhathi but ngokuphila besingakadluli ngoba umonakalo ube mningi kakhulu odaleke ngale COVID edlulile. So kulokhu nxa kusabuya eyinyanga phezu kwayo futhi ukuphila kuyaba lukhuni kakhulu ngoba amakhampani amaningi avalile ngalo mkhuhlane wokuqala, imisebenzi eminingi yabaphelela abantu. So uma kusiza okunye okungaphezu kwalokho usho ukuthi i-damage yakho liba nkulu kakhulu.
Abanye bathi njengoba iningi labeZimbabwe kungabantu abasebenzayo ikakhulu abathengisa egaladeni lemisikeni bangathwala amagabha avuzayo nxa kungethulwa imigoqo eyabakhona ngo-2020. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kule South Africa selugxwayise abangakahlaba amajekiseni okuvikela i-corona ukuthi benze njalo ngesikhathi kusadingisiswa okuningi ngegciwane le-XBB.1.5. Isiphathamandla senhlanganiso ye-South African Medical Association uDokotela Mvuyisi Mzukwa uthi okwakhathesi akukho okufuze kwethuse umphakathi ngalolu hlobo lwe-COVID-19.
We just have to be cautious. As far as we know,
esingakwenza kuphela ukuthi siqaphele sizivikele ngoba uzolwazi baphakathi kokucwaningwa ngaleli gciwane. Okuthebisayo ukuthi alikabi nembali yokulalisa abantu abaningi ezibhedlela.
Ngesikhathi kuhlasela i-coronavirus ngo-2020, iningi lezalwane zeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha, lokuthengisa ezitaladeni balahlekelwa imisebenzi njengoba konke kwavalwa impilo yama khumelele. Kodwa ke kusukela kwesulwe yonke imigoqo yokunqabela i-coronavirus okuqaleni komnyaka opheleleyo, iningi lemisebenzi ibisihlumile njalo. Okwakhathesi i-XBB.1.5 isitholakala emazweni angamachumi amabili lasitshiyagalombili 28. Nele-07 Johannesburg kwele South Africa ngenguthuso Khumalo.
Kunjalo nje sikhuluma mfundo solwayo ngwenya ingcwadi kwezempilakahle ukuthi abantu beZimbabwe kumele baqaphele umkhakha omutsha lo owe-COVID-19 obizwayo ngokuthi i-XBB 1.5 omemetheka kwedlula yonke imikhakha. Ungwenya uthi umkhakha lo ulakho ukubulala abantu abangazivikelanga kugciwane leli. Ungwenya utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi baningi abangalahlekelwa ngumphefumulo nxa bengayekela ukugqoka amamaski.
Lapha senginanzelela ukuthi abantu abasagqoki ama-face mask. Uhulumende kazange etsho ukuthi abantu bengasagqoki ama-face mask. Wayethe kulezi ndawo lapho kumele abantu bagqoke ama-face mask. Manje abantu sebasebayekile, abaningi abasagqoki ama-face mask. Siyakhangela njalo emhlabeni jikelele. So ubhubhane lolo lwe-coronavirus sole mikakha emitsha sebekhuluma ngabo XBB 1.5 abakhanya bemikakha emibi kakhulu enjalo enamathela abantu ngesikhathi esilutshwana okuthi nxa bengafika endaweni enjengalezi lapha engihlala khona mina lapha abantu laba engibabonayo umkakha lo ungahamba kakhulu ulimaza abantu abaningi. Yikho ngiyaxwayisa kakhulu ukuthi hayi bantu bakithi i-coronavirus ayizange vele ihambe. Abaningi thina silahla ngama-face mask lokhu siwagqoka njalo silalela sibona izinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Lathi asihlali one ndawo, sihlala e-village okuthiwa i-global village. Indizamtshina zihamba kangaka zele emazweni wona lawo esibonayo abantu bephela kangaka. Yikho nxa singananzelelanga ngibona ukuthi sizalimala kakhulu ngoba ibhubhane leli alusabuyi njengebhubhane lakudala esilijayelile, selibuya ngezinye iindlela zingenela kwezinye izitho zomzimba ezingasomala namaphapho kuphela.
Pho manje kumele kwenziweni babangwenya njengoba sibona ukuthi liyamemetheka igciwane leli?
Ngiyakhala kakhulu ukuthi abantu bakithi sibaxwayise kakhulu ngobhubhane lolu osele mkhakha emibi kangaka ukuthi nxa singaqhubekela phambili sihamba njengani kakula ntembi kangaka emhlabeni. Imphefumulo yethu ingatshabalala kakhulu ngesikhathi esilutshwana. Yikho kumele sixwayisane, sinanzelele, siya phambili bantu bakithi mahlabezulu, singaze salahla impilakahle iqakathekile. Yikho kade ngifuna ukutsho ukuthi ama-face mask lawa abantu kabagqoke. Ama-face mask ayavikela ukuthi lanxa umuntu ekuphefumulela engaze wakuphefumulela ubhubhane oluningi oluza kungena emaphathini. Nxa kungangena ubhubhane oluncane umzimba wakho lawo ungazama ukuba lethuba lokuthi ulwe lebhubhane leli lemkhakha leyi. Pho nxa vele uzasela uhambe ungafakanga i-face mask kukhanya hayi lokhu kubi kakhulu mahlabezulu.
Lo-ke ngusuca mfundo solwayo ngwenya ingcweti kwezempilakahle uxokelo Gibbs Dube ekoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lelalele umsakazo we-Studio 7. Osakaza use Washington DC. Kulive Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezigcwele labazali, ababalisi, labafundi ekuvulweni kwezikolo namhlanje. Njengoba sikhathazekile ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje, umeli wezengeza wesedalela ePhalamende uMnumzana Job Sikala ubiwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kumaviki amabili alandelayo ngoba ingezwa kuhle. Namhlanje isikolo sivuliwe ezweni, kodwa abazali abafundi labo babalesi bekhathazekile ngesimo esisezikolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayoibonga
ngokulalela kwenu
ithuba elifanayo
kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.